Mutongi wedare, vamogene madire, nezuro wakarasa mosha yekupamba pamwe nekubata chibharo, yange yakatarisana na vamachinga uta, mushure mekunge gweta ravo vaBrian Dube, vakumbira dare kuti rirase nyaya iyi, sezvo vaiti paive pasina umbowo, hwekuti vamachinga uta vaive vapara mosva yavaive vachipomerwa. Vamachinga uta, avo vange vachitongwa vachibva kumba, mushure mekunge vabhadhara mari yechibatiso, vakasungwa mugweru pakupera kwachivabvu, mushure mekunge mumwe mudzidzi wepaMidland State University, muzvare Ishe Unopa Makota, ava mhangarira kuti vaive vamupamba, vakamubata chibharo kaviri, pane imwe hotera iri muguta reGweru. Asi vaDube vakaudza Studio 7 kuti paitongwa nyaya iyi mudare zvakabuda pachena kuti umbowo hwamuzvare Makota pamwe nemufakazi wavo vaAlbert Chibuwe hwaive husingaratidze kuti vamachinga uta vakapara mhosva yavaipomerwa.
Chaitika kuti chairperson vawanikwa vasina mhosva inyaya yekuti umbowo hwakapiwa nemumhangari nemufakazi wake mudare hwanga husingakwanisi kuburitsa mhosva yavaipomerwa yerepu nekiti nepingu. Zvakangobuda pachena kuti musikana uyu anga asina kubatwa chibharo uye anga asina kumanikidzwa kunge ana vamachinga uta kana kufamba navo.
VaDube vakati muchuchisi wedare haana kupikisana nechikumbiro chavo chekuti nyaya iyi iraswe. Vakatiwo izvi hazvina kuvashamisa, vachitsinhira kuti zvaive pachena kuti vamachinga uta vaive vasina kupara mhosva.
Pamutemo muchuchisi anongovawo gweta semagweta ose uye anenge achiziva umbowo nepahuri nepahusiri. Saka pakaitwa application yavamachinga uta, vachuchisi vakazviongorora vakaona kuti umbowo hwanga hwaisiwa mudare hwanga husingaburitsi mhosva iri pamutemo. Nechikonzero ichocho darewo rikabva ratenderanawo nazvo. Vanga vasingaoni mhosva inganzi ingapomegwa vamachinga uta zvokuti vanganzi vaende kudifensi yavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamachinga uta panyaya iyi. Asi vaDube vanoti vamachinga uta vari kufara chaizvo nekuraswa kwakaita nyaya yavange vakatarisana nayo, vachiti nyaya iyi yange yave kuvakanganisa kuenderera mberi neupenyu hwavo kunyanya mune zvematongerwo enyika. Mune imwewo nyaya, dare remugweru nemusi wechishanu rakatora danho rekumbomisa basa kwemwedzi mitatu mumwe mutongi wedare iri muzvare Gertrude Mayonyose vachipomerwa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo. Vanoziva nezviri kuitika vanoti danho rekumbomisa muzvare Mayonyose basa riri kuitwa pachiongororwa nyaya yekuti pakutanga kwegore rino mutongi uyu akapa mutongi usiri iwo kune mumwe murume aiva awanikwa aine mhosva yekuba mombe. Panyaya iyi muzvare Mayonyose vakapa mutongo wekuti murume uyu abvise faindi yemazana mana emadhora. Asi dare repamusoro rakazopidigura mutongo uyu richiti murume uyu aifanirwa kugara mujere kwemakore mapfumbamwe sezvakafanira pamhosva yakadaro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna muzvare Mayonyose panyaya iyi. Mukuru mukuru wevatongi vematare mudunhu reMidlands, amai Patekile Musipa, vabvuma nezvekumiswa basa kwamuzvare Mayonyose, asi vati hapana zvakawanda zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.